Ani ndini jonga kande miri ndichiti eino imusuri naudza nasi chipiri mbudzi 24/2015. Vashandi vehurumende votaura pamusoro pezvakabuda muongororo iri kuitwa kumapazi ehurumende kana kuti audit. Amai Joyce Mujuru voramba mashoko ava Mugabe ekuti vaida kuvaita kafira mberi. Zimbabwe yorasikirwa nemari yakawanda nenyaya yekutenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika. Mudzidzisi wepa University of Zimbabwe, Dr. Vimbai Chivaura, vanoshaya. Dynamos yosangana neHighlanders mumakwikwi Easy Call semifinals. Muchirongwa chelive talk che The Connection, tiri kutarisa mashoko amai Mugabe ekuti vaMugabe vachatonga kusvika madhongi amera nyanga. Kovechidiki munoti kudii? Iyi ndiyo misoro yenhau dzanhasi munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave, kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.